This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakara manera anasi uri musi wechina chikumi 23 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatiende kwaZimba, nguva yakwana yekuti President Tsvangirai vaende kuState House, vaende kunogadzira upenyu hwemhuri yeZimbabwe.
Bato reMDCT roratidzira nhasi kwamutare richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga. Masangano evashandi vehurumende oramba kutambira nyaya yehurumende yekunonoka kuvapa mari dzemihoro. Vatsigiri vemutambo wecricket vogunun'una nekudyiwa kuri kuita chikwata chavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT nhasi raratidzira kwamutare richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga. Iri iguta rechitatu raratidzirwa nebato iri zvichitevera kuratidzira kwarakaita muHarare nemuulawayo. Mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vanga vachitarisirwa kutungamira kuratidzira uku asi havana kuzoenda, asi vane mashoko averengwa kuruzhinji nemutevedzeri wavo muzvare Tokozani Kupe. Mutoro dwe nauloida mmoyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakangosvika zviru zvitatu nhasi vafamba kubva mumusha mukuru wesakubva kwamutare vakananga muguta vaine zvinyorwa zvine zvinyunyuto zvavanoda kuti zvigadziriswe nehurumende. Amai Kupe vazoverenga mashoko avatsvangirai pamikus park muguta. Vati yave nguva yekuti vamugabe vasiye masimba vape vamwe vanokwanisa kugadzirisa nyika. Vaendera mberi vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuramba vachiratidzira nyika yose uye kubatana nevamwe kudzimara pava neshanduko inopa vanhu chekudya, mabasa, kupedza huori, kumutsa makambani akavhara uye nekupedza hurombo. Maikupe vati SMDC vari kupokana nenyaya yemabond notes ari kuda kuparurwa nebhanga reRBZ, kushayikwa kwemari vevashandi vehurumende, kutsakatiswa kwemari yemangoda ekwachiyadzwa inoita $15 billion uye nyaya yekuti makambani nemafektari avhurwe vanhu vashande. Vapedzisira nekutenda vauya vakawanda kuzoratidzira kunyange hazvo kuine chando change chichikwidza hamba mumuti. VaDavid Tekeshe mumwe wevamwe vange vari kuratidzira pazuva ranhasi uye vanoti mashoko avatsvangirai ange akanaka sezvo ange ari ekutsigisa veruzhinji kuti vachitarisira shanduko munguva pfupi iri kutevera pasi pehurumende yeMDC.
Speech ya president is a strong one. Iruragidza kuti wa vision yavo iri pamberi pekuti nyika ichinje. Saka tikutotarisira kuti ma promise out ma demonstrations will go on kusvika mugari abva. I think that's takatarisira izvozvo.
Va James Mndenda mugari wemamutare vauyawo kuzobatana nevamwe paratidziro yanhasi. Vamundenda vanoti ino yava nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane kuita chinhu chimwe chete, kwete kupeta maoko pasina chavari kuita nekuomerwa kwavaitwa neraramo.
Kwete kungochema vanhu vari kumba, asi nhasi wabuda in their thousands zvinoreva kuti munhu wese arwadzirwa. It's a clear sign it would come 2018 panenge paine basa. Tirikungoshingirira still muno muZimbabwe. Asi ndinorwa kuti hakuda kuti tisvike takucross the Red Sea. Ndinodaira kuti zvinotifambira munguva iri kutitera, asi tiri kuti tiende manikaland nekubuda kwawaita in their thousands.
Mumwe wevechidiki angari paratidziro yanhasi ndimuzvare Chinai Mangezi abva kuChipinge. Muzvare Mangezi anoti vechidiki vanotsigira ichi chiitiko sezvo vasina mabasa kunyange vaine fundo yepamusoro.
This is my youth. Tinoitei? Mabasa hakuna, tikavunhu akaenda kana kuti degree, kuita degree hakuna mari. Saka mugabe must go.
Amai Nenzi Nyamazi, mugari wemumusha wedanga mvura kuno kwaMutare. Amai Nyamazi vanoti vafadzwa nemashoko emutungamiriri wavo sezvo vaparura kuti havazi kuzomira nenyaya yeratidziro idzi.
Ndinofara nekuti pakange paita zvinhu zvakadai zvekukurudzira kuti senyika yedu yaenda kumawere, kuti baba vedu vatsvangirai vachitikurudzira kuti kana pakange pachita chitiko chakadai munhu wese, nekuti upenyu huri kurwadza munhu wese, kunyange kamwana kari mudumbu chakasati kabarwa, musi waanongobuda chiri nyange ari mudumbu amai vake ari kurwadziwa ikona nhamo iri kuno kunze.
Mutevedzeri watsvangirai amai kupe vauya kuratidziro yanhasi nehumwe utungamiriri hweMDC hunosanganisira vaMorgan Komichi, vaAbednego Bebe, amai Teresa Makoni, amai Paulina Mpariwa, vaJiles Mutsekwa, amai Linet Karenyikore, vaBet Gutu, vaDouglas Monzura nevamwe masa chigaro ibato iri kubva kumativi mana ose enyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndine Ilweda Moyo.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti aone nhengo dzavo dzichienda kumabasa svondo rinouya kana musangano wakarongwa kuitwa nemusi wemuvhuro pakati pemakurukota ehurumende, gavhuna wereserve bank of Zimbabwe pamwe nevamiriri vevashandi ukatadza kubuda nechisungo panyaya dzemihoro yavo. Izvi zvinotevera kukundikana kubuda nekwechisungo kwemusangano wekuzeya kuendeswa mberi kwemihoro yevashandi vehurumende wakaitwa nezuro muHarare, apo vashandi vakaramba kutambira danho iri vachiti vanoda kuwana mari dzavo dzemihoro mwedzi uno usati wapera. Munyori mukuru wesangano revarairidzi reptuz vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti yakanga ichinetsekana kuwana mari, havasi kuzotambira chivimbiso chehurumende chekuti vaizowaniswa mihoro yavo yemwedzi wachikumi nachikunguru muna chikunguru makare. Mutungamiri weCollege Lecturers Association of Zimbabwe vaDavid Dzatsunga vanotiwo havasi kuzotambira tsananguro yehurumende yekuti iendese mberi mazuva emihoro. Ukuwo sangano reZimuta rinoti nhengo dzaro dzichabuda nechisungo mushure mekunzwa zvinenge zvabuda mumusangano uchaitwa nemuvhuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi taita huri kurona vaMajongwe.
Kuto ndechekuti hatina kusunga sungano yakaburika zvakaida. Hongu takaurirana kuti tichaita misangano yakati wandei. Hongu takaurirana kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hongu zvakabuda pachena kuti hurumende yakakanganisa kuti yakaburisa masalaries nemabhesi aya tisina kuita nhaurirano. Asi patakasvika panyaya ino chete yatanga tafambira isi, ndekuti mabhesi atihana hurumende hatiringirani nawo, ndo hurumende paakati aiwa indoti painguva tigozodzoka musi wa27 muchemande tokurukura zvakare kuti toita sei. Asi chokwadi ndechekuti takaburisa pachena kuchepesheni wedu mai Alexander unova ndo vakanga vairinga pozisheni kamwe tese tikazosapota pozisheni yekuti hatibvumi kuti masalaries emuna June anzi anobhadharwa muna July.
Saka iyo hurumende yakati
ndo saka vakati tivape mukana kusvika musi wemanje. Hongu tirikuzviziva kuti varairidzi vakawanda vaakutochema kuti haakutotitengesa. Asi kanyaya tirikutaura pano inyaya inoinvolva mari yakawanda, haigoni kuti ingomesa decision ipapo. Makurukota anga ari matatu, aithink pane posibiliti yekuvanga vaida kuindenda president wavo, vanenge vachida kuona mamwe maarms estate kuti vaonekewaai zese. Hatina masa vakazenge vauya neimwe proposal yatakaramba kuti hatigoni isu kumeka decision, nekuti vatina masipanga vati tibvumai kuti tikupei masalaries emuna July iwaya pamadheta ataanaunda. Asi kuna July imomo zvakare ndokubhadharai salary yechipiri emuna July muna July. Tikachiti apa panda kuti tifunge, nekuti tikange tabvuma mari yemuna July ikazazouya tinodii, akandoedza taki kukonzausa mamembers edu kuti vatiudze kuti vanoda here kuti vapuhwe mari muna July yechitanga yemuna June vozopuhwa ine yacho muna July asi tiripo handechekuti hatigoni kuti tibvume pasina kunyorerana pasi kana hurumende yabvuma kuti vanotinyorera pasi mamembers vedu akabvuma kuti hondi dzinoita kuti vabvuma havo kuzopuhwa mari musa7 kutoa14 vozopuhwa ine kuti
avanga vari munyori mukuru wePTUZ Raymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nengo dzesangano reOccupy Africa Unity Square idzo dzakarohwa nemapurisa svondo rapera dzichiratidzira muHarare kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabve pachigaro nhasi dzasvitsa chikumbiro kudarire pamusoro chekuti mapurisa asavhiringidze mukuratidzira kwadzo. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo shanu dzeOccupy Africa Unity Square dzinoti hadzisi kufara nekushungurudzwa kwadzinoti dziri kuitwa nemapurisa padzinenge dzichiratidzira muAfrica Unity Square dzichida kuti vamugabe nehurumende yavo vabve pachigaro. Mumwe wenhengo idzi muzvare Linda Masarira vati vari kushushikana zvikuru nekurohwa kwavakaitwa vakati vaona zvakakodzera kuti vakumbire dare kuti riture mutongo wekuti mapurisa asavavhiringidze mukuratidzira kwavanenge vachiita.
Nhasi mangwanani tafaila inonzi an agent high court application yatiri kuratidzira kugununguna kwedu nekurohwa kwatiri kuitwa nemapurisa nekutidzivira kwavari kutiita kuti tiproteste nekudemonstrata patinoti pachishona kuratidzira kuti taneta nekuitwa unhapwa nekudzvanyirirwa mukati menyika yedu.
Mumwe wevasvitsa chikumbiro ichi vaPride Mukono vasvora zviri kuitwa nemapurisa vachiti zviri kunze kwebumbiro remutemo iro rinobvumira chero ani zvake kuratidzira.
Izvi zviri kutiratidza kushaya hanya nekuoma mwoyo kwehurumende iri kutitonga, hurumende yavo Mugabe neZANU-PF. Uyezve zvinotiratidza kuti ivo vamugabe nehurumende yavo havanei nekutevedzera mutemo wakanyorwa pasi nemaZimbabweans ose mushure mokunge tabvumirana tinyora bumbiro remutemo iri. Izvi ndo zvatinoona kutizve zvinotipa masimba simba zhinji rekuti tirambe tichirwisana nehurumende iyi kuti ngaitevedzere zviri pamutemo uyezve ngaisiya nekushungurudzana nevanhu.
Zvichakadai muzvare Masarira vati havasi kuzodzokera kumashure nekuratidzira kudzamara vamugabe vabva pachigaro vachivapomera mhosva yekutadza kutonga nyika zvakanaka, kuwisira upfumi hwenyika pasi pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Vaenderera mberi vachiti kuzvindikitwa kwavakaitwa nemapurisa kwakatovasimbaradza vakakurudzira veruzhinji kuti vauye neuwandu hwavo kuti vabatane mukuratidzira kusafara kwavo neutongi hwavamugabe.
Kurohwa kwandakaita kwakatondisimbaradza nekuti ndakaona kuti hurumende yatiri kushanda nayo kana kuti yatiri kuvimba kuti ichatigadzirira upenyu hwakanaka haisi kutoda kuti tiwanike takagara zvakanaka, uye kuti mukati menyika ino hamuchagarike nekuti hamuna mabasa muzvipatara, hamuna mushonga zvakadaro zvakadaro. Zvinotoratidza zvakare kuti ivo vari kufara nemamiriro akaita nyika ino. Saka naizvozvo nenishotowo kuna vanhu vemuZimbabwe ngatichibatanai tivaratidze kuti isu toda kurarama munyika ine mari, nyika ine mabasa, nyika ine zvipatara zvine mushonga, nyika ine mvura.
Vamwe vasvitsa chikumbiro ichi ndivatatenda Mombe Yarara, vaDek Frey pamwe navaParson Dzamara vano vemunin'ina wavaitai Dzamara avo vakapambwa gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaitai Dzamara ndivo vaitungamirira sangano reOccupy Africa Unity Square vakanyorera vamugabe tsamba vachivakurudzira kuti vasiye basa. Chikumbiro chasvitswa kudare ichi chakatarisirwa kunzwikwa mumazuva mashoma ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa11605 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuBritain nhasi vari kuvhota kuti voramba vari musangano reEuropean Union here kana kuti kwete. Nyika iyi haina kuwirirana sezvo vamwe vari kuti zviri nani kuti Britain ibude mugungano iri izvitire zvinhu zvayoga asi vamwe vachitungamirwa nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaDavid Cameron vachiti Britain inofanira kuramba iri muEU sezvo zvichibatsira zvakanyanya munyadzo zveupfumi. Asi kupfurwa kwakaitwa imwe nhengo yedare reparamende amai Joe Cox nevanofurikidza mwero vanoda kuti Britain ibude mubatanidzwa weEU kunonzi kwakapa kuti vakawanda vade kuramba vari muEU. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rinoti rambosendeka parutivi chirongwa chekunyorisa vavhoti nepamusana pekushaya mari. Asi munyori mukuru muMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vaDouglas Monzora vaudza reichoto weStudio 7 kuti ZANU-PF iri kuda kuti sarudzo dzisvike pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo izvo vanoti bato ravo richaramba kuzvitambira.
Hurumende iri kuzama kuita bhinda uko rekuti vanhu vasaregista kuvhota iri nzira yokuti vagosenzesa vhota roriya rakagadzwa rakubere rekubira riya. Vari kuda kuti vazoti ivo kana nguva yapera voti nguva yapera taakushandisa vhota roriripo. Ndaa iripo ndeyokuti nemademonstrations ari kuitwa nekuratidza kuita vanhu kuti vatsutsuma nehurumende iyi vhota registration nyowani vanotya kuti kunoregista vanhu vasingadi hurumende. Isu sebato reMDC pamwe chete nemamwe mapato takati ivhota zora taakuda ivhota zore riya rinonzi biometric.
Saka imi sebato muchaita kuti nyaya igadziriswe sei?
Chatoda kutivimbise vana veZimbabwe zvichokuti tikabatana semaZimbabwe tinokwanisa kuchinja zvinhu, tinokwanisa kusandura zvinhu. Chada kuti tibatane toratidzira toenda kuzeki ikoko toenda kumatare chaenda kunana Sadak zvakare nekunana AU kune dzimwe nyika tichiti Zimbabwe naMugabe vafosekedzwe kuti vanhu vachitanga kuregista kuvhota. Ende kuregista kwacho tinoda kuti vanhu vanoregistwa kunzvimbo dzavanogara kumawodhi kwavanogara vachitohwa mapicture ikoko vachiiswa pavoters roll nyowani rinenge ragadzirwa ne.
Ko zvamuri kuronga kuita zvikasabudirira muchaita sei? Nokuti ZANU-PF inozikanwa nekusateerera ingave iri Sadak ingave iri Africa kana ani naye inotizvo inoita zvinhu painodira. Saka imuchaita sei ZANU-PF ikaramba yakaomesa musoro?
ZANU-PF yauri kutaura nezvayo iZANU-PF yekare iko zvine zvirazuru rakapinda nyoka. ZANU-PF yemazuva ano ibato rokuti harisisina kubatana iro pacharo uyezve harisisina simba rarakanga rinaro kare, simba rekufosa vanhu. Imomo muami mupolisi muCIO makazara vanhu vasisadi hurumende iyi.
Ko ZANU-PF ikaramba ichichema nerekuti haina mari munoita sei?
Isu tinotsvaga mari iyoyo kana vachiti iwo havana mari.
VaDouglas Monzora vanove munyore mukuru webato reMDCT vachitaura naReichoto weStudio 7 vari kwaMutare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Rei abatawo nhengo yeZANU-PF inomirira pelandava mupopoma vaJoseph Chuma kuti tinzwe pamiri yebato ravo.
Mari yacho hapana, hurumende inotsvagura nepamusoro pekusawana mari zvakanaka. Nenyaya yekuti shamwari dzana Monzora idzi dzatiisa panguva yakaoma chaizvo dzavhara makambani avo neekonomi yavo, zvinhu hazvi kufamba zvakanaka. Saka kuti inoti isusu senyika titarise kuti ko toita sei kuti zvinhu zviendere mberi tiwane bundudzo. Unowana varume vaunoserebreta kunotora vana vevanhu vachivadzadza mugwagwa vachiita mademonstration. I really shudder and wonder what kind of leadership this is.
Asi imi muri kuti mari hapana harisi basa rehurumende here rokuona kuti mari yaiswa muchirongwa ichi?
Ibasa rehurumende hungu ende hurumende iri kuzvenzira dzese kuti imeke shuwa kuti mapurizani ese ehurumende anoitwa. But sezvo naanitibhotaura baba nyaya iyi yataitaura kubvira kudhara vanhu vaikuvatwa maitirokunyepa takuzviona nhasi nyaya yemasaki nyaya inyaya inoafecta for sure. And baba vaiti targeted totageta vaMugabe kwangakusiri kutageta vaMugabe, kwakukutageta isusu maZimbabwe because takatotageta nyika yedu yeZimbabwe. And nhasi zvakubuda pachena kuti right taapakona toita sei vanhu ava vadzvanyiri ava vangave neagenda yavo avauya kuipa. Asi inini nekufunga kwangu Mwari vachativanzira yekubuda chete.
Ko tichienda panyaya yekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo izo zvakatarwa nebumbiro remutemo kuti zvosarudzwa dzese dzichaitwa dzinofanira kunge dzichiitwa paine mitemo inowirirana nebumbiro remutemo yenyika. Sei mitemo iyi isiri kuvandudzwa?
Paramende izvezvi tichitaura tiri bhizi kuita zvirongwa izvozvo zvokuita realign mitemo yekudhara tichiyaranisa reconstitution newani yatinayo kwarizvino. Saka hurumende haina kugara pasi, paramende futi haina kugarawo pasi. Bhizinesi reparamende ravanokurisa, asi zvinhu zvakadaro zvakaiswa muagenda. President vakataura bhauzeni kuti atleast vaneparamende idai zvinhu nemazvo mukasike kuita align mitemo iyi kuita kuti ifambirane econstitution newani yataanayo.
VaJoseph Chuma vanove nhengo yeZanu PF inomirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vachitaura naRachel weStudio 7 vari parunare muBulawayo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Nyasha Mateta, anoti ari kufadzwa nemabasa ari kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakaita saEdna Ndebele uyo anoita mabasa ekugadzira mbatya. Vaviri ava vakasangana kuDelaware muAmerica, uko kwaiva nemusangano wezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda makereke akasiyana-siyana pasi pegungano reWomen of Dominion. Musangano uyu wakapera nemusi wesvondo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Mateta.
Nanchi model address yakadesignwa naEdna Ndebele and the fara dress racho because mapattern acho akanaka and dress racho design acho rakangonaka, iri elegant and kugona kupfeka kwese kwaunenge uchida kuenda. Fara kumodela kufanira kuembrace a culture yangu. I am Zimbabwean, ndinobva from Zimbabwe and ndinogara muPennsylvania.
Wakauya rini kubva kuZimbabwe?
Ndakauya muna 2009.
Tinoona vamwe kana vakuuya kuno vanobva vatadza kutaura shona, iwe sei uri kuramba uchigona kutaura shona?
Ndoramba ndichitaura shona because vabereki vangu vanotaura shona kubva and tinoramba tichidzokera kumusha kunoonana sekuru nagogo, saka toramba tichitaura shona chero kana tiri pamba o tikabuda tee tichitaura shona kana tiri tese.
Tinoona zvekuti muno uri kuita zvidzidzo zvipi zvaunga uri kuita?
Ndakapedza high school, saka ndauda kuenda kuuniversity kunostudy business kuTemple University, saka ndakagraduata from high school recently.
Sei zvakakosha kuti vana vemuno mutinoona vanokoshesa high school, asi kumusha tinongoti munhu wese anoenda kuchikoro anofanira kutopasa high school. Zvakakosha sei muno muAmerica nyaya yehigh school iyi?
Zvakakosha nokuti vana vemunomu vanoda kusiyana nechikoro enda vadi kucontinua nechikoro chavo, asi vana vekuZimbabwe vane expected nemaparents avo kuti vapedze chikoro so that vanokwanisa kuenda kuuniversity.
Iwe zvizvo ungataurawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvechidiki zvawadzidza so far?
Ndoda kungovaudza kuti vaimpresse the fact that vari muZimbabwe and vari muforeign nation, yes, but it's very good kuti ungova munhu anoshowa and representing your culture. Obatsira iwewe kuti uwane your independence through your culture.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Muzvare Nyasha Mateta, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDelaware muno muAmerica. Munhau dzemitambo. Zvinhu munyaya dzechikwata cheZimbabwe Cricket zvinonzi zvaramba zvaita manyama amire nerongo, uye vanotungamira mutambo uyu vanonzi vanenge vapererwa nemazano. Mutora dwe nao dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo chikwata ichi chakatamba zvinotyisa mumutambo wavo wemat20 wekugumisira uyo chakarohwa nemaranzi matatu chete. Vateveri vemutambo uyu vari kuti kukundwa chete. Vanotevera mutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma-shoma pese pari kutamba maChevrons muHarare Sports Club. Mutsigiri wemutambo uyu vaKingston Marange vanoti vanhu havasi kufara nekukundwa kwechikwata ichi.
Vanhu kunyanya vari kugunun'una, performance yavo was not good.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaFara Kambamura vanoti naivo vasvibiswa mwoyo nekutamba kwemaChevrons uye vave kumira kuenda kunhandare yeHarare Sports Club.
machevrons ndinafarira zvikuru. Asi ezvinezvi zviri kuitika ndezvekuti havachatondiona ikoko, handichawanikwa kuHarare Sports Club, ndakatotsamwa.
Vakambamura vanoti kuti Zimbabwe idzokere zvekare pamusoro-soro payaimbove kare. Chikwata chemachevrons chiripo pamwe nevarairidzi vacho vanofarira kusiyiswa basa kutangwa chikwata chitsva. Kune vamwewo vanotevera mutambo uyu vanofunga kuti chikwata cheZimbabwe hachichakwanisa kuramba chitamba cricket yepamusoro yetest cricket kana kutamba nezvikwata zvisina mukurumbira zvemaassociate teams, asi kuti vave kufanira kudzika pasi pasi kuzotamba nezvikwata zvemuAfrica zvakaita sana Kenya nana Namibia. Vazivanai mwakatuka vanoti nguva yevatambi varipo pari zvino yakwana sezvo vakura zvekuti havasisina mongo wekukwanisa kumirira nyika zvine mutsindo.
Tarisa Hamilton Masakadza, Vusi Sibanda naElton Chigumbura vakura zvekuti hapasina chita chavachaita.
Muteveri wechidiki wemutambo wecricket uyu Godfrey Musengezi anoti kunze kwevatambi vashoma shoma chikwata ichi chinofanira kuputswa konzwa vatambi vatsva vane shungu dzekuita mukurumbira.
Maonero angu ndeyekuti vese ngavaende, kwosara Donald Tripano, Peter Moore naGraham Cremer.
Asi aimbove mutungamiri wevatambi Elton Chigumbura akabuda pachena kuti iye hapana kwaanoenda achiti achiri nemakore maviri kana matatu achiri kukwanisa kutambira chikwata chenyika ichi. Vamwe vakatuka vanoti ino yave nguva yokupa maunder 19 anga ari World Cup yevezera ravo yegore rino mukana wekutambira chikwata chenyika pamwe zvinhu zvingangosanduka. Asi mashoko atiri kunzwa ari kuti vatambi vakawanda vave muchikwata chemaunder 19 ichi vakaenda kunotambira zvikwata zvekunze kwenyika mushure mekunge vashayiswa mukana wekutambira Zimbabwe neveZimbabwe Cricket. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune mutungamiri weZimbabwe Cricket vatauenga wamukushani kuti nyaya yemaunder 19 iyi yakamira sei. Chikwata cheZimbabwe chiri kutarisira kutamba neNew Zealand matest maviri kuQueen's Sports Club kutanga musi wa28 Chikunguru. Zvichakamira zvakadaro, mukuru wesangano reNational Football Association of Zimbabwe Raimbonzi Zipa vaPhilip Chiyangwa nhasi vaudza komiti yedare reparamende inoona nezvemitambo kuti havasi kuzobhadhara chikwereti cheZipa chinosvika mamiriyoni matanhatu. Asi komiti iyi haina kuzoenderera mberi sezvo vaChiyangwa avo vanga vachiratidza kurwara vati vave kuenda kuSouth Africa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai emuZimbabwe ari kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba dzedu 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT rinoratidzira nhasi kwaMutare richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga nyika. Masangano evashandi vehurumende oramba kutambira nyaya yehurumende yekunonotsa kuvapa mari dzemihoro. Vatsigiri vemutambo wecricket vogunun'una nekudyiwa kuri kuitwa chikwata chavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ndimi yake mwakalele.